tinofara makasimova jonga tinofara zvedisu zvinonzi Dennis Tinago Gorimbo tinobva kuhweza hweza ndokunosha kwangu kwandova
makaenda rini kusouth africa vamagorimbo
ndakaenda kusouth africa 2005 ndichibva kumusha ndakasvikosvika pachechi inonzi Methodist ipa paichengetwa vanhu ndobva ndakazofunga kuti ndoita sei kuti ndiizvizvi ndinakire muno ndobva ndakazofunga kunogora aslam speaker kuti ndikwanise kugara musouth africa aslam speaker yandakatora ndiyo yandakandikonzera kuti ndikwanise kugara zvakadai kusvika kuti ndiwane kutsvaga basa kuti ndiwanewo mari kuti ndiwanozviriritira nokuti ndiponetsumira mhuri dzangu kumusha aslam speaker ndiyo yakandibatsira
makakwanisa kurarama musouth africa sei masvikako
hama dzangu kusina mai hakuenzwe haunawo kuchemera kana watoenda kusina mai utoziva kuti matambudziko ese zvinenge zviri mumaoko mako kurara musango kurara pabridji kurara pai unenge uchingoita kunge nherera uchikuita kungogunduruka kungogunduruka tee pawarara usikaoni dzangu kubata wongoziva kuti hai chero kunze kwachena uchienda kubata waona kuti kunze kwachena ndakumuka ndiende ndinotsvaga mari
tiri kuona kuti magwaro ezimbabwe exemption permit ave kusvika kumagumo imi muri mumwe wevanhu here vanga vachishandisawo magwaro aya
hongu ndiri mumwe wemapemits anga arimemuno musouth africa ndiri mumwe wacho arimo mukati imomo
saka muchaita sei sezvo ave kusvika kumagumo kudai
ini ndikufunga kuti tichidzokera zvangu kumusha kuti tinoona kuti zvakamira sei kumusha because muno kana vasatipe mapemits aya unenge uchagarira unenge wailegal zvinei zvaakutonetsa mazvekuti ndofamba wakaita sei kana basa racho inenge raakutonetsa kuti ndiwane
tichitarisa nguva yamagara musouth africa zvii zvamungati makadzidza nekugara kwenyuku
ini muno musouth africa zvandakadzidza ndakadzidza kwakabva kumusha ndisingasandoziva asi ndakapinda inda nemukambani ndidzidzisa kuti rodhi dzinogadzirwa sei ende nekuti bona nemapeding kuti ave ari machirongo akasimba kuna anagadzirwa sei ndinoshanda nemunhuyazvozvanoita but muno musouth africa ndakafunda zvinhu zvakawanda zvakawandisa zvekuti ndikaenda kumusha ndozva kuti handise nenzara ndinendine pekutangira ndinendine zvekubata bata zvakawanda zvisingagoni kune vamwe vanhu
mune urongwa hwekunovhota here kumusha tichiona kuti gore rino kune sarudzo
ndekuzokafunga zvekutoti ndichienda kumusha ndinovhota because ukasavhota chandiozano chekuti nyika inovakwa nemwene wayo
shoko ramungasiyira vateereri pane ino nguva
pane ino nguva ndinotaurira shoko randinovasiyira vanhu vekumusha iye kwatinogara kuno kuorange farm Joburg South orange farm tiikurudzira vanhu kuti tiende kunorejista tikwanise kuvhota tikwanise kuvhota tinoona kuti zvinhu zvinei zvino zvakamira sei tikwanise kuti munhu nemunhu aende kunovhota nyika inovakwa nemwene wayo haivakwi nemumwe munhu iwe ukasavhota aona kuti akuvhotere ndiani nyika inovakwa nemwene wayo kwete kugara munyika uchitya kuti ndichazoti ndichazoti vanhu vazhinji tikwanise kunovhota kuti tinge zvinhu zviripo tione zvinomira sei pamwe tingagarawo zvakanaka vana vedu vakagare vangasari vakararamawo upenyu hwakanaka zvandoti kuruzhinji hatidzokere kumusha tinovhota kana tichidzoka kunotodzoka tine tabva kunovhota tagadzira nyika yedu